Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 13/2024. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, sasachigaro wesangano reSADC, nhasi vatambira zviri pamutemo mahofisa achanga ari muzinda wesangano iri muKhaberoni muBotswana. Civil Protection Unit yokumbira bazi rezvemari mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica yekushandisa mugadziriro yedutu mupengo Cyclone Chido riri kutarisirwa kusvika munyika svondo rinouya. Zimbabwe yokurudzirwa kushandisa njere dzechizvino zvino dzinowanikwa pamadandemutande kana kuti artificial intelligence senzira yekurerutsa mabasa anoitwa pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, sasachigaro wesangano reSADC, nhasi vatambira zviri pamutemo mahofisa achanga ari muzinda wesangano reSADC ari muKhaberoni muBotswana. VaMnangagwa vatungamirawo zvakare pakuparurwa kwenzvimbo ichavakirwa muzinda wemauto enyika dziri muSADC, eSADC Standby Force Regional Logistics. Vachitaura pamabiko aitirwa mumusha weRasesa aya, runoye musha uri makiromita 40 kumaodzanyamba kweguta guru reBotswana reKhaberoni, vaMnangagwa vati chiitiko chekuvaka muzinda wemauto ichi mavambo akanangana nekupedza mhirizhonga mudunhu. Vaenderera mberi vachiti zvinosuvisa kuti dunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC riri kusangana nematambudziko ehondo dzemarudzi asingaperi kunyanya mumakore mana apfuura. Mwedzi wakapera, SADC yakatora danho rekuwedzera nguva yechikwata chiri kurwisana nevavengi kana nevapanduki muDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC senzira yekuunza runyararo kumabvazuva kwenyika iyi kusvika muna zvita wegore rinouya. Anoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi munyika mudivi reCivil Protection Unit vaNathan Komo, nhasi vakurudzira bazi rezvemari kuti ripe CPU mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $250 million, vachiti vanoda mari iyi kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevanhu pamwe nekugadzirira matambudziko achakonzerwa nedutu mupengo retropical cyclone Chido iro riri kutarisirwa kusvika muZimbabwe svondo rinouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamberi penhengo dzekomiti inoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi yeNational Civil Protection Committee, vangomuvati kunyange hazvo pane zvimwe zvinoda mari, zvakakosha kuti CPU ipiwe mari panguva ino kuitira kuti ichengetedze upenyu hwevanhu.
Chataa kungoda kuti bazi rezvemari richitibatsirawo nemari. Hatidi zvekuti tinozopuhwa mari yakakwana dambudziko rapo. Ngatipuhwe mari yacho iko zvino, tigadzirise nyaya dzacho dzisati dzaita.
Vati kunyange vakasawana havo mari yese yavanoda, zvakakosha kuti vapiwe imwe mari yacho kuitira kuti vagadzirise matambudziko anokonzerwa nemadutu mupengo.
Tikatarisa zviri kuitika, zvikoro, matenga, makiriniki, dzimba zviri kudonha, zvese izvozvo vanhu vanoda rubatsiro kumamisha. ukanzwa munhu anotaura kuti hapadi rubatsiro kana ari politician haana constitution.
Vango muvati bazi ravo rakagadzirira kuita basa raro nemazvo kumatunhu ese anotarisirwa kubatwa nedutu mupengo recyclone Chido svondo rinouya. Vatidare makurukota rakatambira urongwa hwavo hwekugadzirisa zvinhu hwemalt hazard contingency plan uye chasara imari chete. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vamutuli ncuve kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vamiriri vemapazi ese ehurumende nezvikwata zveunited nations munyika vatiwo vakagadzirira kubatsira tsirana nehurumende mukudzivirira njodzi pachasvika cyclone Chido. Mumwe mukuru anoona nezvemamiriro ekunze mubazi remeteorological services department of Zimbabwe vaJames Ngoma Jr vaudza musangano uyu kuti pari zvino zvinotarisirwa kuti dutu mupengo iri richabata matunhu mana anoti Manicaland, Mashonaland East, Mashonaland Central neHarare.
Kana yakuzopinda mukati me Southern Africa inenge yatishomeke panhau yemvura uye mhepo yacho inenge yatideredzeke. Opportunity yakutarisira kuti makilomita yo inenge yakutenderera nayo iyo tinoti spin speed inenge yakusvika kuma 50 kilometers yareducer from 200 kilometers kufamba nayo pari zvino.
Asi vakurudzira veruzhinji kuti varambe vachiteerera maredio nezvivhitivhiti kuitira kuti vanzwe kuti cyclone Chido ichange ichifamba sei uye kuti ichange yakasimba zvakadii paichasvika muZimbabwe. Mukuru werimwe sangano rinoshanda rakazvimirira kuchipinge nechimanimani replatform for youth and community development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vave kuziva kuti cyclone Chido iri kuuya, gadziriro dzacho hadzisi kufamba zvakanaka nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Vanhu vese vari kuziva kuti cyclone iri kungouya, asi zvinofanira kunge zvichiitwa zvekuti tinofanira kunge tine maevacuation centers, tinofanira kunge tine ruzivo rwekudzidzisa vanhu kuti vange vachiziva maearly warning signs ekuti zvakuda kuya tocha sei. Vamwe vanhu vachiri very resistant, saka tiri kunetseka nekudhila nepfungwa dzevanhu. Yatingati nyaya yayo yekuti vanhu vange vaine kakunzwisisa kuti dzimwe nzvimbo dzevari kugara vanofanira kutobvako zvachose.
Vativo vanotarisira kuti hurumende ichatsigira CPU nemari yairi kuda kuitira kuti ikwanise kuchengetedza upenyu hwevanhu kubva kudutu mupengo iri. Kushanduka kwemamiriro ekunze ndo kunonzi kuri kukonzera madutu mupengo munyika dzakawanda musadhi. Dutu mupengo range rakaipisisa icyclone Idai iyo yakauraya vanhu 1593 ikabatawo vanhu mamiriyoni matatu munyika dzinoti Mozambique, Malawi neZimbabwe muna 2019. Cyclone Chido iri kubatawo nyika idzi nhatu zvekare uye dzave kutoshanda pamwe chete mukuedza kudzivirira njodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe iri kukurudzirwa kushandisa njere dzechizvino-zvino dzinowanikwa pamadandemutande kana kuti artificial intelligence senzira yekurerutsa mabasa anoitwa pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika sezviri kuitwa nedzimwe nyika. Tobias Mudzingwa anotipa izvi ari muHarare.
Izvi zvakabuda pamusangano wapera nhasi uyo wanga uchiitwa kwesvondo rese. Musangano uyu wanga uri wekuratidzira kushandiswa kwenjere dzepamadandemutande dzechizvino-zvino mukuitwa kwemabasa kuchishandiswa ruzivo urwu kana kuti Artificial Intelligence and Innovation Week. Vanomirira sangano reUnited Nations Development Programme muZimbabwe vaAyodele Odusola vanoti kushandisa Artificial Intelligence kunokwanisa kusimudzira upfumi hweZimbabwe.
Access to artificial intelligence education, how do we promote mentorship?
Tine chivimbo chekuti AI ichabatsira zvakanyanya munhau dzehupfumi mune zvemamiriro ekunze nemuzvikamu zvakawanda zvehurumende. Chakakosha kuita kuti munhu wese kusanganisira vari kumaruwa vasasaririra kumashure apo nyaya dzekushandiswa kweAI dziri kuenderera mberi.
Gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemichina yechizvino-zvino muzvare Tatenda Mavetera vanoti hurumende iri kuedza nepese painogona kuti vari kumamisha vafambirane nevamwe munyaya dzechizvino-zvino.
Saka nyaya yekuti tisvitse masaisa kumamisha anoda kuti vanhu vazive vave neruzivo ndochokutanga. Chechipiri, vanhu vawane manhare mbozha acho anoita vapinde pamasaisai. Chechitatu, vanhu vawane connectivity inoita kuti vasvike ikoko. Saka naizvozvo zvinhu zvatiri kuita seminist of ICT tikange tagona izvozvo ndinoona kunge kuti tinoachivha vision ya president yedu Munangagwa yekuti tikwanise kusvika pane digitalized Zimbabwe takanangana na 2030.
Muzvare Mavetera vaenderera mberi vachiti kunyange varipo vamwe vanoti kushandiswa kwemichina yechizvino zvino kunogona kutorera vanhu mabasa. Izvi handizvo.
Ndozvakuita nyika. That is where the world is going to. Ndokwakuenda nyika. Saka naizvozvo ngatishandise zvino zvinobva nezvino. Haungati zvino kwakunzwa kushandiswa matragedi iwo unongoramba uchingondoda kushandisa badza. Naizvozvo ngatitaure kuti nyika iri kuita sei. Zviizvi zvino zvino zvakuitika nokuti ndokuvandudzika kuri kuita nyika yetu. Tiri kuramba tichiendera mberi nekushandisa masaisai kuti tivandudze maitiro atinoita zvino. We are not supposed to be left behind in Zimbabwe. Ngatiite izvozvo kuti pasava neanosarira. Naizvozvo zvakare ndonditaura kuti hapana anotorwa basa. Unogotorwa basa sei? Ngatitarire mikana iri kubuda nekushandisa kwatakuita tichiendera.
Gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki avo vaivawo pamhemberero idzi vatino Machakaire vakaudza Studio 7 kuti kushandiswa kweartificial intelligence kunopa vechidiki mikana yakawanda yekuti vavandudze zvinhu zvakawanda.
Izvozvi hondo yatanayo haisiri hondo yekuseenza nemaoko, yahondo yekuseenza nepfungwa kuti tivake nekuumba zvatinge zvichida kuumba. Ndo zvavepo. Hurumende haikwanisi kuita yoga isina vanhu. Vanhu ndo vanotofamba pamwe chete nehurumende kuti tikwanise kusimudzira nekuburitsa zvinoita kuti Zimbabwe yedu ienderere mberi.
Asi nyanzvi munyaya dzezveartificial intelligence vachishanda nekambani yavasina kuda kuti idomwe nezita vacharles sande vanoti zvipingaidzo zvekuti AI itekeshere munyika zvichiri zvakawanda.
Artificial intelligence chiberekwa uchizvarwa chekunze. Mukuva chizvarwa chekunze zvinoreva kuti mashandisiro azvinoitwa kunze nekunoku tatiuye kuti Africa tobva tauya tobva tati Zimbabwe anogona kusiyana. Kunoku kuti unyatsotanga kuti magetsi woti data racho woti kushandisa kwacho nekutonzwisisa kutoshandisa magadgets madevices acho kunoti nezeo michana.
Zvimwe zvinoitwa nemichina yechizvino zvino zvanga zvichiratidzwa nenyanzvi dziri mubhizimusi iri kushandisa michina kubatsira vanhu vanorwara kunyange pasina chiremba kuona tsaona dzinogona kukonzereswa nekuchinja kwemamiriro ekunze uye kubatsira vana vechikoro muzvidzidzo zvavo. United Nations Development Programme iyo yanga yakabatana nehurumende mukupemberera svondo reArtificial Intelligence and Innovation Week yakaunzawo chivakwa chayo chesimbi asi iine chimiro nepfungwa dzinenge dzemunhu chinonzi Sofia kuzoratidzira zvimwe zvinoitwa neArtificial Intelligence mukubatsira upenyu hwevanhu nenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, hechino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchina kubatana nesu pamadande mutande eWhatsApp neFacebook, endai paWhatsApp movhura pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kwene vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeChuto muNiger yambomisa kushanda kwemwedzi mitatu nepfenyuro yeBBC ichipomera mhosva yekuburitsa manyepo anogona kukonzera kusagadzikana pamwe nekuzvidza mauto ari kurwisana nevapanduki. Hurumende yeChuto iyi yatiwo zvakare iri kunyora gwaro renyunyuto kune pfenyuro yeRadio France International. Nepfenyuro mbiri idzi nechitatu dzakaburitsa nhau dzekuti vapanduki vakauraya mauto makumi mapfumbamwe nevanhuwo zvavo vanodarika makumi mana mudunhu riri kumuganhu neBurkina Faso. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken nhasi vati America neTurkey dzinobvumirana pane zvadzinoda kuona hurumende yeSyria itsva ichiita zvichitevera nhaurirano dzavaita muAnkara muTurkey. Pamusangano wawaita pamwechete negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muteki vaHakam Fidan vaBlinken vati nyika mbiri idzi dzinoda hurumende inobata matomu muSiria ine vanhu vanobva kumapoka ose ichishandira vanhu. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yakatambira kumusha zvizvarwa zvayo zvitatu zvakadzoka zvaive muhusungwa muChina kwemakore akawanda. Mark Sweden, Kai Li naJohn Leng vakadzoka kuAmerica mukupera kwambudzi. Mark Sweden akakandwa mujeri muChina zvisiri pamutemo achipomerwa mhosva yekuve nechekuita nezvinodhaka muna 2012. Akanga akachengetedzwa mujeri reJiangmen akapiwa mutongo werufu muna 2019. Sezvinotaurwa negwaro reUnited Nations riri pamusoro pekusungwa kwevanhu zvisina tsarukano reUnited Nations Working Group on Arbitrary Detention, kunyange hazvo mutongo wake werufu wakanonoka kuturwa, Sweden akatarisana nemagariro asina kutsvinda mujeri uye aigara achinyimwa mukana wekurapwa. Kai Li akasungwa zvisina tsarukano muChina muna 2016 achipomerwa mhosva yemanyepo yekuti aive musori achishandira boka rematikitivha emuAmerica reUS Federal Bureau of Investigations. Akatongwa pasina aiziva akatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. John Lem akasungwa muna 2021 achipomerwa mhosva yekusora. Kudzoka kwaSweden, Lee naLeng kunotevera kusunungurwa kwechimwe chizvarwa cheAmerica chakakandwa mujeri zvisiri pamutemo muChina, David Lin. Lin aive mufundisi akanga ari muhusungwa muChina kwemakore anodarika makumi maviri asati aburitswa muna Gunyana. Kuburitswa muhusungwa kwese uku kwakauya mushure memwedzi yakawanda yekutaurirana pakati peAmerica neChina. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri webasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vachikurukura nezvekuburitswa muhusungwa kwaLin vakati nguva yose apo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika raisangana nevakuru muhurumende yeChina raisimudza nyaya yaDavid Lin nezvimwe zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo, uye rakati richaramba richirwira kuti zvimwe zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo zvisunungurwe. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakanyora padandemutande reX kuti vakave nemukana wekutaura nevarume vatatu ava apo vakadzoka kumusha kuAmerica panguva yakanangana nezororo reThanksgiving. Vakati vakaudza varume vatatu ava kuti vari kufara sei kuti vaive vaine utano hwakanaka uye kuti munguva pfupi yaitevera vainge vozosangana nevadiwa vavo. Hurumende yavaBiden yaedza kakawanda kuburitsa muhusungwa zvese zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zviri kunze kwemutemo mhiri kwemakungwa. Mukutanga kwegore rino, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakatara musi waKurume 9 sezuva rekurangarira zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo kunze kwaAmerica, kana kuti US Hostage and Wrongful Detainee Day. Muchiziviso ichi vaBiden vakanyora vachiti, nhasi nemazuva ose America inosimbisa kuzvipira kwakakomborerwa kuzvizvarwa zvayo zvose zviri muutapwa nemumajeri zvisiri pamutemo kunze kwenyika. VaBiden vakati vanovaona uye vanomira navo vachiti havasi kuzomira kushanda kusvika vose vadzoka kumba vachisangana zvakare nemhuri dzavo. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko paStudio 7, makadiko paStudio 7. Tiri muno muchiredzi kumapurazi kunogeya. Munangarwa ngatione vanaofanezhara kuno kwanaofanezhara. Vanaofanezhara okwara neshomo kuno kwana magwirikwishi. Saka iya, president ngamboti onoma nekuti kwakatoshata kuchiredzi.
Masura se Studio 7. Tongoramba tichitaura kuti haisi problem yekuti kwai ma British. Ndo varamba kuti Zimbabwe haifaniri kudzoserwa Commonwealth. Zvizvagwa zvemuZimbabwe vanowana mari, vane support ndivo vari kurambidza nyika dzemuEU kuti musagamuchira Zimbabwe kuti idzokere muCommonwealth, nokuti vanhu vavo vavanenge vachiisa mberi kuti parai mhosva musungwe vanenge vasungwa.
PaStudio 7 maswera sei PaStudio 7. Tinokumbira PaStudio 7 sevatauriri vedu tisingagone kutaura kuti mutitaurirewo kuhurumende kuti itaurire masabhu kuti adzore moyo, arege kuuraya vanhu nenzara. Senge isu tiri kuno kwamutoko kuwadhi 11 tina sabhu kuti heza anetsa nekunyima dzimwe mhuri chikafu kuita sechake. Titaurireiwo kuvataurira, hatizive kuti vari kuzviziva here hurumende izvozvo kuti kune masabhuka ari kutora mutemo kuisa mumaoko avo. Tapota, tapota.
PaStudio 7 makadii. Baba chinogurei, baba wani. Vamavhasa tinowanzwa zvavanenge vachitaura. Vamavhasa munhu uri panhimbe, munhu uri pandima yekutsvaga mari, munhu wakahaiwa nezanupf, mwana akatorarama wakakurira muZimbabwe achidzidza pachitungwiza. But vamavhasa munhu ari kutsvaga mari, ndo zvekuita mavhasa. Unotozviziva mamiriro nechimiro chenyika. Munangagwa haana kana history yaasiya yakanaka munyika medu. Hakuna kana history yaasiya namunangagwa. Ndo the poorest president in Zimbabwe. Smith aitwa nani? Unoda kugadzirisa nyika dzemusadhaki, iwewe nyika yako iri pacrisis, iri padambudziko, ungadzikwanisa? Gadzirisai nyika iyi vanhu vezanupf, noti zvamuri kuita izvo.
Vanhu vamunongoti kwai vaiswa pemasanctions ava, vaiswa masanctions, America neBritain dzatemera zvirango. Zvinobatsirei? Zvozobatsire chiini? Kungonzi kaita kupa masanctions ngemuromo, dinotanga tichizoti vakasungwa kana vakarohwa. Taizoti yaya, noti kungoti takupa masanctions ngemuromo zvinobatsire chii? Ndo zvinoita kuti varegere izvozvo.
PaStudio 7 maswera sei Studio 7 maswera sei mese zvenyu PaStudio 7 ipapo. Murisei, ndinoda kubatsirana neuyo anongoti chifayo. Waita sei chifayo? Siyai akadaro chifayo. Akataura wani pasura. Tinofarira songu yamai charamba ndiri minana. Kurevati chifayo minana naye pari. Kana usati waziva Mwari ucharamba uchibatsirwa naChifayo. Siyai akadaro. Andiende suru apo zvaitira Peter Ngofu. No please, Chifayo, siyai akadaro.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimuka zvine mutsindo achiimba musambo wesungura Elfas Mashamba remagitaro achinzi Shamblo. Shamblo chizvarwa chekujerera kuzaka. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Sininga weStudio 7.
Chokwadi vatevi makadi. Nguva yareba tinombotaura tose izvo. Pane zvinowani zvataimbogadzira, takawanda taimbogadzira album. Tine zvitsva zvatakabura ipapo. Gore rine kupera rondopera, takabudisa 4 masongs ataitora mualbum redu. Yokutanga inonzi Mudiwa Wangu, inoteera inonzi Mwanangu, inoteera inonzi Upenyu, inoteera ichinzi Makaita Henyu.
Saka namba refu iyi dzvairi riri kutambirwa sei muchaunga umu?
Aiwa, tinotenda asingambobviri vatsigiri. Music yedu iri kutambirwa zvoshuwa, iri kutambirwa kana tichikombi yagore zvataimbova patikambotaura tose pano nezvatava ike zvino. Vazhinji vanenge vakutotizivawo zvisingambobviri. Zvezero redu tiri kurirawo, tinotenda zvisingambobviri.
Mune mashoko here amunoda kusira vatsigiri venyu?
Manzwa ndingada kutaura kuvateriri vedu ndekuti aiwa rambai muchititsigira, rambai muchititsigira. Let's grow together. Shamblock music ndenyu, rambai muchititsigira tiwane simba rokubika zvimwe zvinowana. Simba redu riri mamuri vateriri ndimi munotisimbisa. Takatinongoti rambai muchishare music yedu navamwe, muchiudzana muchiudzana, muchidzivhotirawo kumukonda kuti dzivhotirwe vhotirwewo kudzipinde mumatop 20 matop 10. Zvese izvo zvinokudzi requesta mudzinipfenyuro dzakasiyana siyana, zvinobetsera kuti brand rikure.
Vangade kuhaya Shamblo, kubata Shamblo, kuteverera manzi yenyu zvokufollowa followise, vanokuwanai kupi?
Vanoda kundibata, vanondibata pa +263 783 356 302.
Tobuda nekapi nhasi timbokwenya zvitsva izvi?
Nhasi tinobuda nekambo kanyuwani kandichangokuburira yaka kandikatora paalbum kanonzi Mwanangu. Enjoy.
Mchizwa kambo kanonzi Mwanangu, manzwa hurukuru yaitwa na Elfas Shamblo Mashamba ari parunare muHarare na Evans Zininga we Studio 7. Musakanganwa chirongwa che Live Talk na 8 PM nhasi manheru, apo tiri kutarisa zviri kuitika kumiganhu yenyika panguva yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave kudzokera kumusha kuzorore Kisimusi negoredzva. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa, sasachigaro wesangano resadic, nhasi vatambira zviri pamutemo mahofisi achanga ari muzinda wesangano iri mukaperoni mubotswana. CPU yokumbira bazi rezvemari mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuamerica yekushandisa mugadziriro yekudzivirira dutu mupengo cyclone Chidom. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndikusiyai muina Standikile Mutsanga.